Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu ndira 24/2024. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vakawanda votarisirwa kuenda kudare raMajestic kuri kupiwa mutongo panyaya mbiri dziri kupomerwa vaive mumiriri weZengeza West vaJob Scala. Vashandi vehurumende vochema chema nemari shoma dzavari kutambiriswa. Tichakupai zviri kubuda kumitambo yeAfrica Nations Cup kuIvory Coast. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano reJob Scala Solidarity Movement riri kukurudzira ruzhinji rweZimbabwe kuti ruende kudare raMajestic muHarare neuwandu hwavo nhasi kuzoratidzira kutsigira kwavo vaive mumiriri weZengeza West mudare reParamende vaJob Scala vebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change. VaScala vave negore nemwedzi misere vari mujeri kuChikurubi vachipomerwa mhosva dzakasiyana-siyana asi vachinyimwa mukana wekubisa mari yechibatiso. Vanorwira kodzero dzevanhu nevanopikisa vanoti kodzero dzavaScala dziri kumbunyikidzwa asi gurukota rezvemitemo vaZiyambi-Ziyambi vanoti matare emunyika anobata basa nemazvo pasina kupindira kwezvematongero enyika. Rimwe gweta ravaScala vaHarrison Nkomo vati nhasi nenguva dza11 kana kuti quarter past 11 pachaturwa mutongo panyaya yekuti vaScala vakatenderedza mashoko enhema. Nhasizve masikati na2 kopiwa mutongo panyaya iri kuvagarisa mujeri yekuti vaipesvedzera vanhu kuita kuti vaite zvemhirishonga mushure mokupondwa kweimwe nhengo yebato ravo muzvare More Blessing Ali kuNyatsime Chitungwiza. Mukuzeya nyaya iyi tabata vanotungamira urongwa hweJob Scala Solidarity Movement vaObert Masaraure.
Asi vaScala vari kupinda mudare na11:15 vozopinda zvakare naquarter past 2 panguva dzese dzavari kupinda idzi tiri kutarisa kuturwa kwemitongo naquarter past 11 panoturwa mutongo wemhosva yavanopomerwa kuparadzira manyepo vachishandisa dandemutande papeji ravo reFacebook. Pane imwe yaquarter past 2 inove yakanyanyotikoshera vaScala vari kuturwa mutongo panyaya yekunzi vaida kukonzeresa mhirizhonga kuNyatsime nemashoko ava yakataura mushure mekufa kwemuzvare More Blessing Ali.
VaMasaraure, mati mimi nyaya yavaScala ichanzwikwa nedare masikati ano ndiyo yakanyanya kukukosherai. Nemhaka yei nyaya iyi ichikosha kupfuura dzimwe?
Chinonyanyotikoshera panyaya yakota pasitu ndeyekuti ndoyega nyaya vasina bheo, ndoyega nyaya iri kuvagarisa mukati, zvichireva kuti kana mutongi akange ati vaScala havana mhosva kana kuti mutongi akavapa mutongo usingavamanikidze kugara muusungwa, vaakuzodzokera kumba kunosangana nemhuri dzavo kuenderera basa ravo rechigweta nekuitira basa ravo rekusemunhu anoita zvekurwira kodzero dzevanhu. Saka tichiri nechishuwo chakanyanya, ndosaka tazuva ranhasi tariti Freedom Day kuti rusununguko rwaScala rwuri kuuya. Asi kusungwa kwavaScala kwakazara zviScala zvakawanda zvazara zvatekeshera nyika yese, zviri kuti marwiro anoitwa kodzero navaScala tinoda kuaitawo. Saka tiri kutarisira kuti kusunungurwa kwavo kuchatanga a new phase yestruggle muZimbabwe yekurwisana neudzvanyirirwa hwamunangagwa, yekurwisana nenzara yatekeshera mudzimba, vanhu vachifa nenzara, vanhu vachitadza kuenda kuzvikoro, vanhu vachitadza kurapwa nenyaya yekuti mari yaakudyiwa nevashoma vazhinji vachishayiwa.
chii chamuno kurudzira kana kutarisira kuti vanhu vaite pazvara nhasi maererano nenyaya yavasikala.
Kurudzira vana vese veZimbabwe vapfeke zvitema nhasi kuratidza kuchema kwavo pakuparara kwaita utongi hwejekerere, kuchema kudzoka kwaita utongi hweudzvanyiriri hwataiona huchiitwa nevapambe pfumi nguva yatanga takakoronaiswa. Vanokwanisa vaendewo kudare vachiratidza rutsigiro rwavo navasikala. Tiende kumatare neuwandu hwedu hwese tichiratidza kuti tese tiri kuwirirana kuti vasikala havana mhosva, vanofanira kusununguka.
Vanotungamira urongwa hwejobscala solidarity movement vaobet masaraure vange vari parunhare muHarare nestudio 7. Zvichakadaro, pane mashoko ekuti mapurisa akawanda anenge ari muguta nhasi. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi ravo, asi mumwe mukuru wemapurisa muHarare asina kuda kudomwa nezita audza studio 7 kuti mapurisa atotanga kuenda munzvimbo dzakasiyana siyana muguta reHarare. Vamwe vashandi vehurumende vari pasi pesangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vanoti vanyorera gurukota rezvevashandi vaJulai Moyo tsamba yeunyunyuto vachiti vanoda kuwedzerwa mari dzemihoro sezvo mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira. Hatina kukwanisa kubata vaMoyo sezvo vange vasiri kudayira nharembozha yavo. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakavimbisa gore rapera pakuparura budget ravo renyika kuti vashandi vehurumende vange vawedzerwa mari pamihoro mumadhora ekuAmerica nekuda kwedanho rekuvapa mari dzeCovid-19. Asi vashandi vanoti mari yose iri kuenda kumitero. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga weStudio 7 abata munyori mukuru wesangano vaDavid Zatsunga.
Zvinoitika ndezvekuti vanhu vakaita sokuti zvakashamisa mushure mekunge vaona mari idzi dzakabatwa dzemari nokatanatsira iyo mari yemuzandikire yepenini kungavo nemari yemutero. Saka mari idzodzo dzakabva dzaita kuti vanhu vachitambuwa kuti vakwanise kutenga zvavaikwanisa kutenga kuita kana kuita zvavaikwanisa kuita nemari dzavaikora mwaka wapera. Saka ndo pane kuchema kunyunyuto nekuchema.
Ndingadawo kutarisa kuti iye hurumende uyu mambowanawo mukana wekutaurawo navo here kuti muonesane kuti tinenge tatiremerwei.
Tiri munzira kuti tigokwanisa kutaura netimwe nhaurirano idzodzo, nekuti chinoitika pano ndechekuti mari iye muno ndo yanga iri muhoro wevanhu kana kupisavanhu. Asi kuti anga mwadhari vari kuno zvakabva zvachinjana kuti yataiwana semari yekuzhema dhora weamerica ndo wava muhoro. Saka zvazoreva ndezvokuti vanhu isuti kuti pangadei pakapitwa musangano tisati tawana mari muna January muno kuti tionesane kuti zvii zvichaitwa zvichiitirwei, uye zvinosiya vashandi vari pachinhano chakadini kuburikidza nesimba rekutenda kwemari dzavo. Saka zvakaitwa izvi zvaizvi hazvina kunge zvine nhaurirano, asi tiri mugwara rokuti mazuva mashoma ari kutevera tichange tichisangana ne vamwe vedu vehurumende isu vashandi vamiriri vehurumende kuti tiwane kutaurirana.
Ndingapedzisirawo ndichingo tarisa kuti munoona here sekuti pane chinobuda mukaita musikana wekuita nhaurirano idzodzi.
Zvinoitika ndezvo kuti hatigoni kupinda munhaurirano tisina tarisiro yekuti pane chimuko kana tichauviri. Nokuti chero zvatangoita zvobva kungozopedzisa tasvika panhaurirano. Nokuti nhaurirano ndonzira huru yokuti tikwanise kuwana gwara.
Munyori mukuru wesangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaDavid Dzatsunga vari parunhare kuHarare neStudio 7. Rimwe sangano rinorwira kodzero dzevanasikana reshamwari yemwanasikana rinoti riri kushishikana zvikuru neuwandu hwevanasikana vari kubata pamuviri vasati vabvazera uye kusiyira chikoro panzira. Sangano reUnited Nations rinoona nezvekodzero dzevana reUNICEF rinotiwo ongororo yaro inoratidza kuti mwana mumwe chete pavatatu muZimbabwe anoita pamuviri asati abvazera. Hurumende inoti iri kuedza kuita zvose zvainogona kugadzirisa dambudziko iri. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata muzvare Ekenia Chifamba vanotungamira sangano reshamwari yemwanasikana.
Tiri kuona kuti nyaya yezvibodzwa zvevanasikana vari kutakudzwa mutoro wekuita vanamai vari vadiki iri kuramba ichiwedzera muno muZimbabwe. Ongororo yakaitwa neZimstat ichiona nyaya dzekurodzwa kwevana. Kwandinotinina ndingade kuti nditi kurodzwa, kubhinywa kwevana nekuda kwekuti upenyu hwavo huri kubva hwavhiringika muurongwa hwakaita sehwakadai.
Zviri kukonzerwa nei izvi muzvare Chifamba?
Zvikonzero zviri kuramba zvichiwanda zviri kuita kuti vana varodzwe vaite vana amai uite kuye kuita vabereki vari vadiki. Nyaya dzakare dzakare dzatagara tichitaura nemamiriro akaita kunze, nyaya yekushayiwa. Vana vedu vasikana vari kutakudzwa mutoro wekuchengeta dzimuri. Vamwe vacho vabereki vanenge vafa, vamwe vacho vabereki vatori vapenyu. Tiri kuona kuti kuri kuongwa goridhe, kuri kucherwa zvicherwa. Vanasikana vedu vari kuenda ikoko. Pavari kuenda kwavasi kungonoonga nekubatsira chete, vaakupedziserwa vambunyikidzwa pabonde kuitira kuti mhuri dzidye. Tiri kuona zvakare vamwe vacho vari kusara vakatakudzwa mutoro wekuita vabereki mumba mune vamwe vana vadiki mavari kuzopedzisera vaakunotengesa bonde mumugwagwa vachimbunyikidzwa kuti vakwanise kuchengeta dzimhuri idzodzo. Tiri kuonawo zvakare kuti nyaya dzemakereke echipostori mamwe akasarudzika ari kuramba achiita kuti vana vadiki varodzwe uye vatorwe kubva mudzimba dzavo vachiregedza kuenda kuzvikoro vachinoita vana amai dziri kuramba dzichiwanda. Tichiona zvakare kuti isusu senharaunda tiri kuona zvinhu zvichiitika pamasowe, tiri kuona zvinhu zvichiitika matinenge tichinamatira asi tisingatauri nezvazvo. Tiri kuonawo zvakare kuti kunyange mamwe machechi edu akara atinoziva vanhu vari kuramba vachitora vanasikana vadiki, nyaya idzozonotaurwa pamwe chete pone mafundisi nevakuru vechechi dzichizongotsikwa tsikwa dzichipera dzakadaro.
Ko vemhuri havana chavanobetsera nacho here mukupedza dambudziko iri?
Kuvana vanenge vasiyiwa vasina vabereki, tiri kuona kuti vanhu vemhuri vari kutobatana pamwe chetepo kutoita muonera pamwe, kuungana kutambira mari yekurodzwa kwemwana anenge achizivikanwa kuti makore ake haasati asvika gumi nemasere. Tiri kuonawo zvakare kuti nyaya dzevana dzekuti vari kusangana neshamwari dzakasiyana siyana isusu sevabereki tisinganotarise kuti vana vari kutamba nani, vana vari kutambira kupi, vana vanoenda kupi kwavanoenda kumafaro uye vana kwavanoswera. Vana vedu vamwe vacho kuburikidza neshamwari dzakadai vaakuzopedzisera vaita bonde nevanhu vakuru kwavari, vamwe vacho vari kuita bonde nevanhu vavakaenzana navo chaivo, zviri kubva zvatozowedzera kutambudzika pakati pevana vakaita seivava. Vana vari kuona zvinhu zvavasina zera nazvo pazvivhiti vhiti nepoto dzemumhepo. Vari kutaudzana nevanhu vavasingazive papoto dzemumhepo. Vana zvakare tiri kuvaona pamwe pacho kubudikidza nekufuririka kuda zvinhu zvisati zvaenderana nezera ravo kana zvavasingawani mukati medzimba dzavo.
Muzvare Kenya Chifamba vanotungamira sangano reshamwari yemwanasikana vange vari parunhare muHarare neStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Nai mivana weZimbabwe, ndaifungidzirawo kuti pamwe takadzidza. Asi hapari zvino ndakuzviona kuti haZimbabwe haina kana munhu kana wana akadzidza, kunyange mapolitisians acho. Muri kureva here kuti uyo murume anobvi Chabanguyo matadze kuone zvekuita naye achiondonge upfumi hwese huri imomo? Kana mazohwina achahwina wacho anoda kuzotangire papi? Kana mari yese ichingobuda nenyaya yekungoti maelections maelections tichizviona, ari kuti asiwe ZANUPF asiwe CC? Saka ndewei havarume fungai zvakanaka, isai pfungwa dzenyu pamwe chete.
Muri yeZimbabwe handizivi kuti vanhu vanoshandira ZANUPF nevanoshandira hurumende yeZANUPF vana kochi unovadzidzisi kunyepa here? Mukateerera zviri kutaura taungana ndorezvi zvokuti anofara nevana vakafoira. Nokuti kana kuchipasa vana vari yethedhi yevana vakanyora woti unofara nazvo, uri kutaurei? Uri kutinyiko? Munoona zvatichangoitika zvichaitika munyika yedu, tichangomuka taamustone age. Mukada kutarisa Mutuli Mnube anotaura kuti ari kuda kudzikamisa zimudhola ravhuza iri remuno iri. Unoridzikamisa sei? Uri kuda kutaura kuti uda kuchinja mbongo rokuita mombe here? Nhaye vanhu wee, munomboona kuti ameno kuti musafunga kuti Chamisa ndiye ari kuomeserwa, nokuti tinoona tifanika takatarisa pana Chamisa. Tisu tiri kuomeserwa isusu ruzhinji rweZimbabwe.
Ini mwana Jonga kandimire pastudio 7 apo. Ini chinondinetsa panyaya yematare edu ndechekuti aakutonga fanika masabhuku. Masabhuku aakutotonga zviri nani dhani mamejastriti nemajaji edu emuno munyika. Pati yeCC inongozikamwa kuti purezidendi wayo ndivachamisa. Kati vachamisa havachahwipi, avakuhupa ndichavangu. Iko zvino wakonzeresa maelection akawanda wanda. Tichazvihwisisi kuti matare awa achiri matare avanhu vakafundira basa. Kana kuti angova matare ekwasabhuku, aakunyadzisa matare emuZimbabwe.
Makadi makadi Studio 7. Tinotenda, ndiroda kusimbisa mumwe munhu ari kutitsanangura nhau yekuti vadi kudedzwa Chamisa naChabangu vataura navainterviewa. Ndozviri kutoda ZANUPF izvozvo. Chandiri kuti ndikuonesei hama dzangu ndechekuti ZANUPF iri kuziva kumberi kwatiri kuenda. Saka iroda kuriratidza vanhu kuti hakuna zvimwe zvichaitwa kunze kwazvatiri kuita. Ndosaka muri kuona kuti yakacapture makotsi zvairi kuda kuti zvibude kuvanhu varatidze vanhu. Ndoza kuti Chabangu ndiye chete, kuti even kana patichasvika kumaelections kumungoti hakureva kuti hapana chatiri kumboishandira, hapana chatiri kumbo, hapana chinochinja muZimbabwe. Vanoda kutena pfungwa dzevanhu, but ndoda kuti muzvizive kuti ZANUPF iri kutozviziva chaizvo chaizvo kuti haina kwairi kuenda. Isusu ngatiregei kumbotarisa nyaya dziri kumakoti, ngatiregei kumbotarisa vanhu vari kumupariamendi, ngatiregei kutarisa zvimwe zvese zviri kuitwa neZANUPF. Isu ngativei chete kuti SADC iri kuronga kuti tiende kuelection iyoyo isu tongonovhota. Zvimwe zvese izvi musazvitarisa, hazvina basa.
Mangwanani akaa paniwa Studio 7 ndokukwazisai kuti vashamira ndikadzokazve. Avo vanhu vanochema chema nemari yemabaelections vachitikwa hei mari yedu yoperera kumabaelections, vanhu veZANUPF ndo pavasara napo voga ipapo, vanototi vaibhadhare mari iyoyo yemaelections because ndo pavasara napo peka. Avakambeni vanokambena vachiti chii? Vacharibwa kungoshandisa Chavangu chete. ZANUPF muione yasarigwa nemudzi umwe chete waChavangu. Imwe midzi yose takaigura yakagugwa gugwa hakusisina. ZANUPF yasaranga Chavangu chete. Saka ni azviva gwadzi izvo zviya, kungotaura nemuromo kunyepa azviva gwadzi. Ndopa vasara napo pana vaChavangu, hei Chavangu azoti, hei Chavangu azoti, nezvima magistrate zvimakoti izvozvo zvichingovese zvichingogwisa zviripo pana Chavangu. Ewa magistrate anotozviziva kuti ndopasara poka. Vatende vanotoudzana kuti ndopasara poka. Vakabva ipapo vanoenda muvanhu vachikambena vachiti chii? Hapana pavanokambena napo vanhu ava, hapasisina chavachataura. Saka jobu otofira mujeri, hasina kana mhosva yamboti yataurwa. muchazvoona ukona kukaitwa rerun chaiko maelections akaingaitiwe 2024 futi akabatwa nesadhaki muchachema varume imi muchabuda muZimbabwe sekatsi
mutauriri weminister of education ataungana ndoro uye munhu mataura ake mupolitizhini mupolitizhini chaiwo hapana matauriro anoita akadaro kuti kwaimbe vadzidzi vedu nevadzidzisi vedu vari kufara chaizvo maticha asikuora dzimari asi havana chavangafarira saka anoti vanofara pakachii ivo ndo vari kufara vari kudya mari yehurumende yezanup f naivo futi mazanup f but havafaringe vari mapatizeni vanhu apa zvakuti mapatizeni vari kuda bako bato rinotonga rezanup f education kuti ife ndiwe vava vasanyepere vanhu nezvavanotaura izvo
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchirongwa chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Gurukota rinoona nezvekubvidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vari kuenderera mberi nerwendo rwavo rwemazuva mashanu rekushanyira nyika dzemuAfrica kusimbaradza nyaya dzokudzidzana munyaya dzezvematongero enyika, upfumi neutano. Vakatanga rwendo urwu musi wesvondo uye vachirupeta musi wechishanu. VaBlinken vakashanyira Cape Verde, Ivory Coast, Nigeria, vozopeta rwendo rwavo nekuenda kuAngola. Rwendo rwavaBlinken rwuri kuuya apo China neRussia dziri kusimbaradzawo kudzidzana nenyika dzemuAfrica. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata vanoongorora nyaya dzezvematongero enyika Dr. Roderick Machekano, mukuru weBiostatistics and Research Data Management.
Tinoona kuti chinangwa chavo chiri kunzi ndochavafambira ndechekuvaka ukama nenyika dzekuAfrica, vachida kukurudzira ivo zvinhu zvakati wandei kuti vave vanobatana nekudyidzana nenyika dzekuAfrica. Asi pavari kufamba iye zvino vari kunyanya kufambira kwakaita nechekuWest Africa, vari kusvika kuCape Verde nakuIvory Coast, Nigeria, ichirikuzogumira nokuAngola. Asi toziva zvedu kuti mukushanya kwose uku kazhinji vanenge vachinyanya kufambira zvinhu zvinenge zvii zvatingati mainterest avo.
Kana takatarisa nyika dzavari kushanyira idzi, pane chikonzero chekusarudza nyika idzi Cape Verde, Ivory Coast, Nigeria, Angola, munoona kuti pane ruvara rwuripo, pane pattern iripo here panyika idzi?
Kunenge kuine zvinhu zvavanofambira zviri specific. Kana takatarisa Cape Verde, tinoona kuti America yakamboisa mari ikoko ichiita rebuild maport awo panosvikira maships. And ndinoona sekuti America inenge ine mainterest yekuti izvo maports avanenge vavaka ivayo vanogona kuzoashandisa kufambisa zvinhu, kana kuti dzimwe nguva kana ngarava dzavo dzehondo dzogona kudarika neko dzichinwa mafuta kana zvakangodaro izvo. Saka ndingati ndo pamwe interest yavo ikoko. Kana tichitarisa Nigeria, tinoziva kuti Nigeria is a very big country muAfrica, and also kuNigeria kune kunomboita mhirishonga dzinenge dzinoda kukanganisa kugarisana kwevanhu, zvinogona kujenereta kana kuti materorists anogona kuvaka muzinda wavo ikoko. Saka I think ivo vanenge vaine mainterest yekuda kuona kuti vanga dzivirira sei zvinhu zvakadaro zvinogona zopedzisira zvodi zvovaafekta kuno kuda naAmerica.
Pane nyaya yeRussia neChina, munoona sekuti pari kutambiwa tsoro here pakati penyika idzi neAmerica?
Tsoro iri kutotambwa chaizvo, asi tinoratidzika ndezvokuti America inenge yakati nonokei kupinda mtambo nukuti tunuzo kuti China ya toteke shira ni Afrika ku Ivory Coast kuna wa Blinken kwa wanga kwa wanga kwa wazo pisa na wana mtambo we Africa Cup of Nation tunuzo kwa isu kuti one of my leaders yuku China yuku foreign affairs anga hariko nezuro isaka kunutu wane makwikwi nisinganya tuzo kuti mu Ivory Coast chavari kunyanya kufambira imo mochi asipoza also kuti ku Angola America iri kuita invest in a railway line inenge ichipa iyo kunana DRC nana Zambia ino kuita kuti izokwanisa kutransporta ma minerals achuya ku Angola ndo kwavanda kuti kana kuzobva ikoko ozokwanisa kudi kutakurwa nezvikepe achuinda ku America mambo achiita ku Europe and tinoziva kuti China ku Angola ya investor chaizvo ikoko saka pane makwikwi ari kutotadzwa ipapo
avo vange vari vanoongorora nyaya dzezvematongero enyika Dr. Roderick Machekano mukuru webiostatistics and research data management vange vari parunhare muWashington DC muno muAmerica. Munau dzemitambo nasi mumakwikwi eAfrica Nations Cup pane mitambo mina. Mitambo yekutanga miviri nenguva dza 7 manheru inenge iri yegroup E, Namibia inenge ichitamba neMali, South Africa ichitamba neTunisia. Mimwe mitambo miviri ichatambwa mugroup F na 10 manheru pakati peZambia neMorocco uye Tanzania neDR Congo. Mavilas Mshanga Nyawiye abata vaimbova mtungamiri we Zimbabwe Women's Soccer League Muzare Miriam Sivanda.
Mutambo wenhabvu wagara unonetsa kuti utaure kuti zvichadai zvichadai. Asi maonero angu ndiri kuona kunge matimu ekuno kuSouthern Africa rwendo runoanenge ari kutamba zvakanaka. Uye tichitarisa line-up dzacho dziriko. Tine matimu akati oye kuno kuSouthern Africa. Saka nekuti tiriwe kuno vavakidzani vedu tine tichitarisira kuti vachatamba zvakanaka zvikuru sei Namibia iyo yakatamba zvakati katyamadza tose. Tiri kutarisira kuti vacharamba vachitamba zvakanaka vagokunda Mali.
Tombotarisa mutambo weSouth Africa neTunisia tinoona kuti zvikwata zviviri izvi zvikwata zvine mukurumbira munoona zvichizobuda sei.
South Africa zvimwezvo tiri kutarisira kuti vachatambo zvakanaka neZambia. Ndiri kuona kunge Tanzania neDRC vanogona kuita mangange. Ndiwo maonero angu andiri kuita asi chikuru ndechekuti rwendo runo zvikwata zvekuno kuSouthern Africa aiwa zviri kumiramira chose. Saka tiri kutarisira kuti tichaona mutambo inenge ichidakidza chose muzuva ranhasi.
Tombotarisa nyika yeZimbabwe, shiro yenyu ndeyeyi mune ramangwana? Takatarisa mutambo wenhabvu nemakwikwi akadai seAfrica Cup of Nations.
Mutambo yeAFCON inotipa shungu nechishuwo chekuti dai tanga tiriko, dai kutambwa kwenhabvu munyika yedu kwagadzirika zvinhu zvarongeka, tatambawo bhora mumitambo yakaita neAFCON zvichikwira. Ndinoona kusavepo kwedu kuchatipa tose shungu vanoona vanotungamira bhora naivo vatambi, yekuti nguva kana yakwana tadzokera. Ndinotarisira kuti tinoita kutamba bhora tichisvikawo kumafinals kana kutozosvika kuWorld Cup. Asi zvese zvinotanga pakuti zviri kuitika iko zvino zvekugadzirisa matambirwo ebhora munyika zviitwe zvakanaka.
Vaimbova mutungamiri weZimbabwe Women's Soccer League Muzvare Miriam Sivanda vange vari parunhare muHarare neStudio 7. Ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Ndokusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.